manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe chulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Chinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu chikumi 12 2020. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vanhu vanobva kuno kuSouth Africa zviri kuoneka kunge ndivo vakawanda, o vanobva kunze kwenyika ndivo vakawanda vane chirwere ichi, nenyaya yekuti ndivo vanhu vanotestiwa chaizvo kuti vacheke kuti vane chirwere.
Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 hwakakwira nezuro manheru kusvika pamazana matatu nemakumi matatu nevaviri. Asi uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Dare repamusoro rinosendeka mutongo waro pachikumbiro cheMDC Alliance chekuti chikwata chiri kutungamirwa namuzvari Tokozani Kupe chibviswe pamuzinda webato iri paMorgan Tsvangirai House. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 hwakakwira nezuro manheru kusvika pamazana matatu nemakumi matatu nevaviri kana kuti 332 zvichitevera kuwanikwa kwevanhu gumi nevaviri vaine chirwere ichi nezuro. Pavanhu vakawanikwa vaine chirwere ichi gumi vari muHarare, kuchiti mumwe chete ari mudunhu reMidlands uye mumwe chete zvakare ari kudunhu reMasvingo. Vanhu vapona kubva kuchirwere ichi vasvika pamakumi mashanu nemumwe, vashaya vachiri vana, izvo zvinosiya uwandu hwevanhu vachiri kurwara neCovid-19 vari pamazana maviri nemakumi manomwe nevanomwe kana kuti 277. Vazhinji vevanhu vari kuwanikwa vaine chirwere ichi ndevaya vakadzoka kumusha kubva kuSouth Africa vari munzvimbo dziri kuchengeterwa vakabva kunze kwenyika kana kuti maquarantine center, izvo zvava kuita kuti vemasangano anorwira kodzero dzevanhu vakawanda vakurudzire hurumende kuti ione kuti vanhu ava vachengetedzwa here, sezvo vamwe vari kunzi vanogona kunge vari kuzobata chirwere cheCovid-19 ichi kanawo zvimwe zvirwere vave munzvimbo idzi. Pasi rose uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 hunonzi neJohns Hopkins Hospital yekuAmerica wadarika mamiriyoni manomwe ane mazana mashanu ezviuru kana kuti 7.5 million vabatwa nechirwere ichi, uye vafa vave kudarika zviuru mazana mana nemakumi maviri nezviviri kana kuti 422,000. America ndiyo ichiri pamusoro pauwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi, avo vave kudarika mamiriyoni maviri, vafa vachida kusvika kuzviuru zana negumi nezvina kana kuti 114,000. Sachigaro vesangano rinomirira zvizvarwa zvekunze zviri muSouth Africa reAfrican Diaspora Forum, Dr. Vusimuzi Swanda, vanoti vanhu vari kubva kuSouth Africa vanoita sekunge ndo chete vari kubatwa neCovid-19 nezvikonzero zvokuti vari kukwanisa kuvhenekwa chirwere ichi munzvimbo dzavari kuchengeterwa kana kuti maquarantine center. Dr. Swanda vanokurudzira hurumende kuti iwedzere uwandu hwevanhu vari kuongororwa pazuva kuitira kuti zvinge zvichibatsirawo mukuona kuti vanhu vangani vari kubatwa nechirwere ichi kwete vari maquarantine center chete. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Vanhu vanobva kuno kuSouth Africa zviri kuoneka kunge ndivo vakawanda, o vanobva kunze kwenyika ndivo vakawanda vane chirwere ichi, nenyaya yekuti ndivo vanhu vanotestiwa chaizvo kuti vacheke kuti vane chirwere. Kutestwa zvatakambotaura kare kuti kutestwa kuri kuitwa vanhu vari kutestwa havasi kungotestwa vanhu randomly, vanhu vese zvakare. Ndinotofunga kuti tine vanhu vakawanda chaizvo muZimbabwe. Zvatakambotaura kare kuti kutestwa kuri kuitwa vanhu vari kutestwa havasi kungotestwa vanhu randomly, vanhu vese zvakare. Ndinotofunga kuti tine vanhu vakawanda chaizvo muZimbabwe vane chirwere cheCovid asi ndamudzo ndoda vasati vatestwa, ndosaka tisingazivi. Saka zvokutoonekwa kunge vanhu vari kuuya nechirwere vanhu vari kubva kunze, asi tinofunga kuti nevakawanda because vanonongoenda chete kana vakurwara uye tinofunga kuti vamwe vanotoshayika chaiko vasina kuenda kupi kunotestwa because vanenge vachifunga kuti aiwa vari kuvanorwara nezvimwe zvirwere nekuti vamwe vanenge vagara vachirwara nemaunderlying conditions o zvirwere zvavo asi vozourayiwa neiyo COVID.
Tiri kunzwa kuti vanhu vagere mumaquarantine center umu vari kunyunyuta zuva nezuva kuti hamuna kugadzikana zvakanaka. Imiwo sesangano munoti
yeye kugara kwevanhu mumaquarantine centers takatoinzwa kutanga vakare chaizvo kuti one hakuna chikafu vanhu vari kushaya zvekudya uyezve maconditions acho haasi kunyatsofambirana nemaconditions anga achikumbirwa elockdown anga achitaurwa nekuti chikafu chaicho chacho chinotoshayikwa. Saka tinoona kuti nzvimbo dzakawanda dziri kuquarantina vanhu inzvimbo dzekuti hadzina kunyatsogadzirirwa kuti vanhu vasadirirana ihwo utachiwana uhwu hwecovid. Nekudaro tinofunga kuti ichokwadi kuti pane vanhu vanotowana chirwere ichi kubva munzvimbo idzodzi dzavanogara nekuti nevanhu vanoshanda mumaquarantine center hatizivi kuti ivo sezvo vachisangana nevanhu vakangowandawanda kudai vanogara vachitestwa sei.
Ko uwando hwevanhu vari kuongororwa pazuva muri kugutsikanawo here navo?
Ndizvo ndambotaura pakutanga kuti izvozvo zvatinotaura kuti pa 1000 iri kutaurwa iyoyo ungatoshamisika kuona kuti more than 50% vanhu vari kutaurwa vevanhu vari kubva kunze kwenyika inyaya yekuti vanhu vese vanopinda munyika vari kundonzi ngati vatestei. Asi kana tikatarisa vanhu vari munyika chavo vari kutestwa toona kuti manumbers avo ari mashoma zvikuru uye nhamba dzevanhu vari kunzi vane utachiwana hwecoronavirus iyi muafrica tinoona kuti indikesa hakusi kuti chirwere hachipo kana kuti utachiwana hupo asi inyaya yekuti hurumende dzakawanda hadzisi kugona kutesta vanhu uye tiri kunzwa kuti hurumende dzakawanda dziri kuwana mari nerubatsiro rwokuti dziite matest aya asi hadzisi kutodaro dzinoshandisa mari iyi kuti dzigadzise zvimwe zvinhu kana kuti vaite zvinhu zvine corruption mukati. Saka tiri kutonyunyuta hatisi kugutsikana nenyaya iri kutoitika yekuti vanhu vari kutestwa zvakakwana here.
Vanga vari sachigaro vesangano reAfrican Diaspora Forum Dr Vusumuzi Swanda vari parunare kusouth Africa nestudio 7.
Vatiriri vestudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Asi munokwanisa kuramba muchitinzwa paIntelsat 20 kusvika musi wa 30 mwedzi uno. Kana muchida kunzwa zvizere endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona. Rambai muchiteerera zvirongwa zvedu asi iko zvino muri pamasaisai amunokwanisa kunyatsotibata.
Vanochengetedza mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi varambidza Studio 7 kutora nhau apo mutungamiri wenyika vaMnangagwa vanga vachiparura urongwa hwemabhazi eZupco anoenda kumaruwa. Urongwa uhu hwaitirwa pachinoi University of Technology. Studio 7 yanga iine vamwe vatore venhau vanosvika gumi nevana varambidzwa kupinda kuti vatore nhau. Munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vanonzi vaudza vatore venhau ava kuti pane zviri kugadziriswa kuitira kuti vabvumidzwe kupinda kunotora nhau. Asi hapana chaitika zvekuti vatore venhau vanosvika gumi nevaviri ava vapedzisira vadzokera kudzimba dzavo. Asi vatori venhau vemakambani ari pasi pehurumende vabvumidzwa kupinda. Studio 7 yaedza kubata vamangwana panharembozha yavo kuti tinzwe divi ravo asi nharembozha yavo yanga ichinetsa kubata. Asi sachigaro veZimbabwe National Editors Forum Wanjabulo Ncube vashora zvikuru zvaitika izvi zvekurambidza vatori venhau kuita basa ravo. Dare repamusoro nhasi ranzwa chikumbiro cheMDC Alliance chekuti chikwata chiri kutungamirwa namuzvare Tokuzani Kupe chibviswe pamuzinda webatwa iri paMorgan Tsvangirai House panguva yemapurisa nemasoja aramba kuti aive nechekuita pakatorwa muzinda uyu nechikwata chamuzvare Kupe. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vachisvitsa chikumbiro chikudare rimwe remagweta MDC Alliance vaAlec Mchade hama vati vane chibvumirano nevaridzi vemuzinda uyu kuti vange vachiushandisa uye vasvitsa affidavit rava Ian Makone avo vati mugwaro iri mudhuri uyu uri maoko MDC Alliance vamuchade hama vati nekudaro chikwata chamuzvare kupe chinofanira kuti chibve pamudhuri uyu izvatsinirwa nerimwe gweta riri kushanda navamuchade hama panyaya iyi vachauswaramba
apana asingazive kuti anofanha kunge ari paharvest house ndiani MDC Alliance inotungamirwa navachamisa inozikanwa ndo yanga iri paharvest house ndo yakabata harvest house zvozikanwa zvakare nenyika yose vakazviona wani pamaonline pasocial media vakaona wani mapurisa nemasoja nemayouth vari paharvest house musi wa 4 June isi hatizive zvedu kuti mapurisa kana kuti masoja vaiite ipapo hatichatoziva ndiche kuti vegurupu rana tokozani kupe nana monzora vakabreka vakapinda muharvest house usiku vakarova vakanga varipo vakavakanda panze vakaita take over zviri kungoonekwa nemunhu wese zvakaitika musi wese ozikanwa haizi nyaya yatingataura muchivandi chatisingangozive chete ndechekuti masoja nemapurisa vaiite ipapo
Asi gweta ramuzvare kupe valove more madhuku vati MDC Alliance harisi bato riri pamutemo vachiti muzinda uyu unofanira kuramba uri mumaoko amuzvare kupe sezvo varivo vane masimba sezvo chibvumirano chiripo chiri chibvumirano pakati peMDC yakasiyiwa namushakabvuva Morgan Tsvangirai inove iri kutungamirirwa namuzvare kupe zvichitevera mutongo wedare resupreme court uyo wakati vachamisa havana kusarudzwa zviri pamutemo kuti vatongamire bato iri Vamadhuku vatiwo MDC Alliance yauya kudare nemaoko akasviba mushure mekunge magweta eMDC Alliance asvitsa kudare magwaro anga achitsoropodza mutongo weSupreme Court magwaro aya anga achiti dare reSupreme Court riri kudyidzana nezanu PF zvakaita kuti vachamisa vanzi havana kusarudzwa zviri pachena Vamadhuku vati mashoko aya haana kufanira saka MDC Alliance inofanira kugeza maoko ayo achene isati yauya kudare
Tanga richiti vauya kudara nemaoko akasviba nekuti vasinga vanyora pane dokumendi rapinda mapepa emucourt havari kutukirira Supreme Court vachiti Supreme Court yakaisa COVID-19 judgment and then also Supreme Court iri kushandiswawo nesangano rezano PF kuita zvinhu zviri kukanganisira MDC Alliance saka tanga richiti aiwa izvozvozvo kana vautanga kutuka Supreme Court kuvanodei kuhigh court ndonya yatanga takutaura saka tiri kuna judge iyo kana wakuita kuti uri kumbovateerera for nhasi wakunge uri kubatsirana navo kuti vatuke chi Supreme Court saka judge anofanira kumbovati imbodzokai mozouya mageza maoko enyuwo
Magweta anga akamirira masoja nemapurisa arambawo mashoko ekuti vechidiki vakatora muzinda uyu kuuyisa mumaoko amuzvare kupe vakaita izvi vachishanda nemasoja nemapurisa magweta aya ati masoja nemapurisa haana zvaakaita musi uyu achiti masoja nemapurisa aingovewo mudhorobha achichengetedza runyararo maererano nezvakadzikwa nemutungamiriri wenyika pakuvharwa kwakaitwa nyika nekuda kwechirwere checovid-19 magweta aya atiwo mapurisa nemasoja haana nechekuita nekunetsana kuri mubato reMDC mutongi wedare vaDavid Mangota vati vachatora mutongo muzuva ravasina kutara zvichakadai vaMangota vati vachaenderera mberi mangwana nekunzwa chikumbiro chevashandi veMDC Alliance avo vakaenda kudare vachiti vanoda kuti vanhu vakatora muzinda weMDC uyu vabve pamuzinda uyu kuitira kuti vakwanise kuita mabasa avo izvinotevera kuziviswa kwaitwa dare negweta revashandi ava vaChris Mike kuti vanga vasati vawana nguva yekuverenga magwaro ekupikisa chikumbiro ichi abva kumagweta amuzvare kupe kunetsana muMDC kwakatanga mushure mekunge dare reSupreme Court ratura mutongo wekuti muzvare kupe vafanotungamira bato reMDCT yavatsvangirai pakamirirwa kuitwa Congress yechimbi chimbi kutsvaga achatsiva mushakabvu izvi zvakaita kuti vamwe vakaita sava Elias Mudzuri vaMorgan Komichi navaDouglas Monzora vabvume kutevedzera mutongo uyu vamwe vachiramba vachiti MDC Alliance ratove bato rakazvimirira uye bato iri rakatoita Congress yaro kwakasarudzwa vachamisa kuti vatongamire bato iri. Muzinda we MDC wagara uchinetsa nguva dzose pano patsanuka bato iri. Muna 2014 pakamboita mutauro apo vatendai biti na va Elton Mangoma vakabuda mubato mushure mekunetsana neraive mutungamiriri webato vamogen tsvangirai. Vabiti na vamangoma vanonzi vakaenda nemidziyo yebato yakaita semotokari pamwe nezvivakwa zvebato zvemumatunhu zvainge zvakanyoreswa muzita rekambani yeLiphonic Enterprises iyo yaive navabiti vamangoma na vafortune gwaze sevakuru vayo. Vatsvangirai vakasara vaine Harvest House iyo yaive muzita rekambani yeHarvest House Private Limited vakuru vayo vari vaIan Makone vaJameson Timber na Reverend Tim Neil. Panguva iyoyo ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Makatirira ku Studio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutibata mangwanani nenguva dza 6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pa shortwave.
Mumwe murume anoita nyambo dzake dzaanobudisa paYouTube ari kufarirwa zvikuru nevanhu vakawanda. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Kunditi kwamuri ndakaona matisa papa mukaisa China papa mukaisa Russia mukati tiri vamwe mukati tama pukinyu haibudu imi nesu nesu tiri papa vanhu vakanetsa vakomana vanouya ndakaona imi muchitoro vakomana vachipinda manditi kati hai godu hapana kugona kundibereka hai regai ndikukurukutidze ipapo uye ndakakuonai zuro makabata bhaibheri ndikati munoziva Jehovha muri mutungamiri anoziva mutungamiri anoziva kuti pano pasi.
Uko kutaura kwaVictor Tinashe Mpofu anozivikanwa neremadunhurirwa rekuti Doc Vikela achitevedzera mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mune imwe yemavhidhiyo ake anonzi Mukuru ayo ari kubudisa paYouTube. Doc Vikela akaita vhidhiyo iyi munguva pfupi yapfuura mushure mekunge America yabudisa mashoko ekuti inoverenga Zimbabwe pane dzimwe nyika dzainoona sedzinopikisana nayo. Vhidhiyo iyi nemamwe anechitsama anoitwa naDoc Vikela achitevedzera vamunangagwa ari kufarirwa nevanhu zvikuru. Mune imwe zvevhidhiyo Doc Vikela anotevedzera vamunangagwa achitaura pamusoro pezvaZulian Karendo kakomana kakaita mukurumbira munyika mushure mekunge kabuda pavhidhiyo yakatenderera paWhatsApp kachiti kanoita nekudyamba mbaira.
Hanzi pabva dzinopamira renje handiti fomu yetu wedu yakatisiya zikapera pasikusana katai zvinozii ndichafa kwanani tambona handiti ishatura nguva ishatura nguva kuda 40 years or so kuti agopinda pachikaro ichocho handiti kuna vamwe vari pamberi kufava mumukana handiti asi takamboona zvili iyuthi rakasimba iyuthi rinoziva tirakamirira iyuthi rinoziva kutinoenda iyuthi rine pepose.
Akatanga kuita zvenyambo aine makore 22 asi anoti zvekusetsa vanhu chinhu chakagara chiri maari.
Hakuna chikoro chandingati ndakaenda asi kuti ndakatongotanga ndokutanga kuonawo vamwe vakazviita vakafamba kare matsimba avo pavakafamba zvoro vati panofambika.
Doc Vikela anoti vamunangagwa munhu anogara achida kuita zvenyambo pakawanda pavanotaura uye semutungamiri wenyika vanoteererwa nevanhu vakawanda saka iye akaona zvichikodzera kuvatevedzera.
Pese pavanopa speech yavo vanenge vakatotegera kusekesa vanhu zungu vanoti Rashkei mukuru asi vanomboposha voti pampasikadi kusekesa vobva vasekesa saka zvakadai izvozvo zvekuti zvakangotisa ini kukana tikangozama kuti ndozvavatori tongozviita kana kutocreata echaracter yakangodaro handiti inoita izvezvo but iri karacta yayo tongoipawo zita rekuti vakuru vanhuvotodi vanhu votoseka.
Doc Vikela anoti akatanga kuita nyambo dzekutevedzera vamunangagwa kubva pakutanga kwegore rino. Anobvuma kuti vanhu vakawanda vane kutya panyaya dzine chekuita nezvematongerwo enyika kusanganisira kutaura kana kuita nyambo pamusoro padzo. Asi iye haana chaanoona chakaipa pakuita izvi.
Handioni ndichituka, handioni ndichinyomba, asi kuti kutevedzera nemo nemo kuti vanhu vari kumba pada vangada kuti vahwedere padhuze nomunhu wakaita sa mtungamu renyika sawa kwa nisino kuti uofisi ya wakere uru saka isusu sawano wanogona kutewezera ni mwone mpa kuita madrama kwedu taka unoti kundika watewezera kuti wanu waseke
zino revei kuti Dok Vikela anu kwanza kutewezera wa mnangagwa asina njozi ano sangana nayo Dok Vikela anu ti uimubunzo unoneza kupindura
zino siyana inisemu na noseke sawano ndivire wanema kuti nditi waka shoto wakanaka wanu waru kuchema kuchema kwa wanu kune sakuno torewa kune mtsindo kwe utongi wawa mnangagwa na utongo wa mkabi anditi asi inini somu na noseke sawano nishitabasa langu andisati nga sangana negushishi zirwa kwa ataka mbo sangana nako wa mkabi waripo na wawaripo kuna wamu watu senzo nao wakasangana naso chunzi nuruji funduza wawo asa dinga regizo kutu wanwa naki iwe kupawano kutila kwejewe ni kufla chilasipata wona
Dok Vikela uyane mzimaine wanawaviri ano tukita zwenyambo ibasa rinoto mrara misa akawana mbairo we kutanga muna 2015 mchikamu chenyambo we National Arts Merit Award kana kutinama ane kambani yake inonzi Simuka Comedy uyano shanda ne vamwe vechidiki vanoona vane chipo vari kudzidzisa basa iri
kungusekesa vanhu koga kuraramisi panda kaungwaru ke kuti kana tinge tabva paya pamberi pavanhu taseri koko chii chatingaita tiri koko chekuti zvasekesa vanhu zvazviya zvichiva nepundutso zvichiunza mari zvichiunza zvokuria pai mumba so munoona kuti inini nditori nekambani inoto dzidzisa vechidiki comedy inoto promoter ma comedy shows
panguva iyo veruzhinji munyika vari kuremerwa neupenyu nekuda kwematambudziko akasiyana siyana avakatarisana nawo Dok Vikela ndomwe wevanhu vari kubatsira kunza mufaro muupenyu hwevamwe vanhu nekuda kwenyambo dzake ndakamirira Studio 7 Mugweru ndini Taurai Shava.
Yashika nguo ya kuti timbonzwa zviri kuitika pa social media.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai pa Facebook page yedu ye VOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu nasi tangatiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus.
Tarangu dinetwa Richmond Talent Mutle dzogara mumusha weEast TV muno muguta reHarare. Onero wangu merinechiro reche COVID-19 takafanira kuti titedzere zvatinoudzwa nemadhokuta edu nevakuru vedu vezveutano zvakaita sekusenza masanitizer, kugeza nguva nenguva, kupfeka iyo mamask iwaya ende takafanira kumapfeka zvakanaka mamask acho nokuti izvi ndiri kuongorora vanhu vazhinji vari kuaisa pachirevhu instead yekuvhara mino. Saka tiri kuita sekuti tinotosha mapurisa pane kuti tishe kufane chirwere ichi. Saka ndinoona sekuti zvakafanira kuti tizviteedzere tisina unoti tisina mutongi kana mutariri. Uyezve ndandichifungidzira kuti maritainees ari kubva kunyika kunyanya yeSouth Africa achengetedzwe nemasecurity forces edu. Tisaite macases ekuti they end up vakutiza mumaquarantine center mivari. Izvozvo zviri kutipa dambudziko nokuti vanhu ivavo tinenge tisingazivi kuti tiri kuya tozogara navo mudzimba votipa totapurirana zvirwere. Saka vanhu ivavo vanofanira kuchengetedzwa uye nzvimbo dzavari kuchengeterwa dzinofanira kunga dzakanaka ende vechitestwa from time to time. Vasina chirwere chacho vochengetedzwa vega, vanacho chengetedzwa vega. Nokuti ndiri kuona sekuti pavanogara vari mumaquarantine center ndomo vari kutapurirana chirwere umomo.
Ini ndiri Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
zvemitambo. Aimbotambira Black Mambas ne Sporting Lions Filimon Mutya Kureva anoti Zimbabwe haisisina vatambi vanonyatso kugona mutambo wenhabvu kuitira kuti vakwezve vatsigiri venhabvu vakawanda kudzinhandare sezvaisiitika mumakora achamba nhabvu. Michael Kariati anoti panyaya iyi.
Eze zauya mushure mekunge mimwe mitambo yenhabvu yepamusoro yePremier Soccer League iri kutadza kukwezva vatsigiri venhabvu vanosvika kana zana chairo. Vanotungamira mutambo uyu vari kushushika nakuti sei vateveri vemutambo uyu vari kuenda vachiita vashoma nevashoma pamutambo wega wega. Asi Mutya Kureva uyo akambotambira zvekare Dynamos anoti minduro iri pakuti nhabvu yemunyika muno haisisina shasha dzinotamba zvinonwisa mvura dzinodaidza vatsigiri vakawanda kumitambo yebhora.
Ndinoona kwaliti chaya panhabvu yemazuva ano hapachina, tichienzanisa nenguva yataitamba isu. Mazuva ano player kungotamba zvakanaka kwenguva pfupi akutenda kuSouth Africa, Zambia kana Tanzania. Semienzanisa mukomana aitambira Chicken Inn Football Club Live Augusto akatamba 14 games ndokugowesa 14 goals pamwedzi mutatu akatosiya akaenda kuSouth Africa. Saka ndirikuona wese angotamba zviri nani chete akuenda kunze kuteera mari.
Mutya Kureva anoti nhabvu yemazuva ano haifananidzwe neyekare nekuti yemazuva ano haichanakidza zvekuti vateveri vemutambo uyu vave kupedza nguva vachidya nzungu nekutaura nyaya apo vanenge vari munhandare.
Nhabvu yataitamba ndinoona iri kumberi zvakanyanya kune nhabvu yakutambwa mazuva ano. Chikonzero mukada kutarisa chero magoals aakunwiswa mazuva ano pasizini imwe chete nenguva yataitamba musiyano wacho wakakurisa. Iye zvino mutambi anohwina awadhi yetop goal scorer iye aine 14 goals sizini yose semuenzaniso. Asi magoals iyaya ainwiswa nemunhu mumwe chete pahalf sizini munguva yatakatamba kondo wakakurisa zvakanyanya.
Mutya Kureva uyo anorairidza nhabvu pachikoro cheHartman House anoti pari kudiwa shanduko huru kuti nhabvu yemuno isimuke zvekare.
Hongu ndinoona paine musiyano uripo wakakurisa kunhabvu yaakutambwa mazuva ano nenhabvu yataitamba mazuva edu. Nauombe ndinofunga kuti dai vari kutungamirira nhabvu pari zvino vagona kudzosa Junior League yaiveko tichikura yatakakura tichitamba, wodzosa zvagare reserve league yakanga iriko mazuva iyayo yatakakura zvetichitamba. Ndinoona kuti vakaita izvi zvingagone kuita nhabvu yedu kuti nhabvu yaari kutambwa nhasi igone kuchovhera zvishoma pane nhabvu yaitakatamba mazuva edu. Nekuti munguva yatakakura isu munhu aikura kubva kumajuniors achikura dzamara asvike kumusoro. Zvino nhasi uno tinotonzwa kuti majuniors kana kuti inonzi reserve team haibvumidzwi kuti itambire munhandare inenge ichashandiswa nefirst team muzuva iroro.
Mutya Kureva ndiye aive mutevedzeri wapasuwa kubva muna 2012 kusvika 2014 ndokubatsira Dynamos kutora mikombe yeligi mitatu yakateverana. Pamazuva ake Mutya Kureva akatamba nevatambi vakaita saMemory Mucherahowa, Desmond Maringwa, Makwinji Somapiri, Masimba Dinyero, Lloyd Mchasa napasuwa wacho. Mutya Kureva uyo ane makore makumi mana nerimwe chete akaroora Pride Jambaya uyezve vane vana vasikana vaviri nokutenda nakupa kwashe nevakomana vaviri aita Ishe naAtipa Ishe. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Live Talk na 8 p.m. tiri kutarisa zvose zviri kuitika munyika. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 hwakakwira nezuro manheru kusvika pamazana matatu nemakumi matatu nevaviri. Asi uwandu uhu unogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayaiwana muongororo dzaitwa nhasi. dare repamusoro rinosendeka mutongo waro pachikumbiro cheMDC Alliance chekuti chikwata chiri kutungamirwa namuzvare Tokozani Kupe chibviswe pamuzinda webato iri weMorgan Tsvangirai House. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, sela mugela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 12 mhlangula 2020 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje selingamakhulu edlula amathathu 332 inani lasebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe. Kubika abogatsha lwezempila kahle emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula eziyisikhombisa 7.6 million.
Ambono ukuthi umkhuhlane wecorona uyavalela abantu ukuthi bebe lamanye ama freedoms, especially sikhangele ama freedom of speech.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ilizwe lizavulwa kancane kancane ngonanzelelo, njalo abazisebenzayo abagoqela abaphila ngokuthengisa kumele babhalise kuhulumende ukuze bavunyelwe ukuvula.
Le album engayirelizayo okuthiwa ngundebe zami, album le engayenza ngo-2018 ile ngoma ezingu-10. Phakathi kwengoma khona kwe-album yona leyo kule ngoma okuthiwa Ngikhethe Wena, Ngikhethe Wena ye engayenzela i-video ye yayenza udumo sibili.
Kuhlelo Woza Friday liviki silomculi owayengumdlali omkhulu womdlalo wenguqu kwele Zimbabwe uCharles Mahlaba Banda. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Selingamakhulu edlula amathathu 332 inani lasebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe kubika abogatsha lwezempila kahle. Leli nani lengeze ngabantu abalishumi lambili kwabahlolwe ngolwesine ntambama mhlangula 11, 2020. Iningi labo kungabanye babantu abagcinwe endaweni zama-quarantine centers abaphindele ekhaya bevela kwele South Africa. Lumbiko uthi njalo asebehloliwe kubana bale COVID-19 loba hatshi, lokhu laqhamukayo elizweni ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula amashumi amahlanu 56,746. Asebesinde kulomkhuhlane sebengezwe ngabadabuka emashingo ababili ukuze babe ngamashumi edlula amahlanu 51, kwafa abane. Emhlabeni jikelele abale coronavirus abafunyenwe belayo sebeyizigidi ezedlula eziyisikhombisa lengxenye 7.6 million, kuthi asebebulewe yileli gciwane sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amane 424,716. Abasinde kulomkhuhlane beyizigidi phose ezine 3,865,742, kubika abenhlanganiso eyeworldometer. Emazwe nawezwekazi le-Afrika asebebanjwe le gciwane leli sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amabili 216,446, labulala inkulungwane ezedlula ezinhlanu lengxenye 5,756, kwasinda inkulungwane phose ezilikhulu 97,068, kubika abenhlanganiso eye-African Union.
Umsakazo we Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES-5 ku-band le-C-band. Uyenelisa njalo ukusithola ku-Intelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukaNhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uzakuthola ebulenjini bokuxhumana obe Facebook bu-VOA Ndebele na ku-Twitter bu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ilizwe lizavulwa kancane kancane ngonanzelelo olukhulu. Kodwa abazisebenzayo abagoqela abaphila ngokuthengisa kumele babhalise kuhulumende ukuze bavunyelwe ukuvula. Ukuvalwa kwelizwe kwamanje uthi kuzaqhubeka kukuzinga lesibili u-level 2 emizameni yokuvikela ukumemetheka kwalomkhuhlane. Embikweni awethule kumabona kude namhlanje, uMnangagwa uxwayise uZulu ukubana aqhubeke ethatha amanyathelo okuzivikela, agoqela ukuvala amakhala lomlomo ngamamask emphakathini lokugeza izandla sikhathi sonke. Uthi abantu kumele baphume ezindlini kuphela nxa kulesidingo esiqinileyo. Wengeze ethi abamasonto sebevunyelwa ukukhonza, kodwa imibuthano yabo kumele ibe phansi kwabantu abangamashumi amahlanu. UMnangagwa uthe njalo abanikazi bezindlu sebevunyelwa ukuhlawulisa amaloja irent ebingabhadalwa kunyanga ezimbili ezidluleyo. Ubonge eleChina ngokuqhubeka liphathisa uZulu weZimbabwe ngezinto zokusebenzisa ukuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Kodwa akazange aluphathe udaba lokuchaphazwa kwemali nguhulumende yinkampani ebikwa ilobudlelwane lemuli yakhe eye-Drugs International. Kudaba olutshiye abanye bekhuza umhlola, uMnangagwa uthe umkhuhlane lo kumele udlule ukuze abantu bakholise amalungelo abawaphiwa nguhulumende wakhe, agoqela ukukhuluma yiloba yini abakufunayo lokuvota kukhetho olukhululekileyo. Ukuhlaziya amazwi la, uNtungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe uMnumzana Zenzele Ndebele.
Amboni ukuthi umkhuhlane we-corona uyavalela abantu ukuthi bebe lamanye ama-freedoms, especially isikhathi le ama-freedom of speech. Injalo futhi even i-freedom of movement. Yes, siyakwazi ukuthi abantu abavunyelwe ukuthi behambe endaweni ezikhatshana, but sibonile ngesikhathi se-COVID ukuthi abantu bebetshaywa ukuthi baye emagrosa, bebetshaywa ukuthi bangene ethawni, into zonke ezinjalo. Ungananzela from March up to now, kulabantu abaningi kakhulu abatshaywa ngamapolisa kobulawayo kuphela. I think abantu abafika ababili ababulawa ngamapolisa, esilobela kulomuntu obulawa ngamapolisa. Kulabantu abalinyaza kakhulu, abanye baqanyela izandla, abanye balimala betshaywa ngamapolisa. So lawo ma-freedoms uMnangagwa akhuluma ngawo, amboni ukuthi alani le-COVID, because ama-journalists abotshwa i-COVID ikhona noma ingekho, abantu bayatshaywa i-COVID ikhona noma ingekho, amabhobandla aphikisayo ka-enjoy ama-freedoms la akhuluma yena uMnangagwa, i-COVID ingekho loba khona. So mbona ngani nje uhulumende weZimbabwe ekhokhelwa nguyiba uMnangagwa bazama ukusebenzisa i-COVID, bevala ngokuthi kule COVID kodwa bencindezela amalungelo abantu. So ayisoze itshintshe lutho ukuphela kumbe ukuhlala kwe-COVID. Okudingakala eZimbabwe ukuthi uhulumende weZimbabwe ehloniphe amalungelo abantu.
Ukwehluleka kwakhe ukukhuluma ngodaba lwenkohlakalo olubikwa luphatha umndeni wakhe lenkampani ye-Drugs International, ukubona njani?
I think xa kufika entweni zeke ze corruption lezi, ubaba umongameli kuzamele ekube lokuningi akwenzayo, ngoba kuyadanisa kakhulu ukuthi nxa kukhulunywa nge-corruption umntanakhe ebesekhanye evalelwa khonapho ukuthi nguye owayezabhenefitha kakhulu entweni leyi ethenda leyi. So ukungakhulumi ngakho aphumele egcekeni ubaba uMnangagwa etshengisele ukuthi uzimisele ukulwa le sitha se-corruption lesi, kutshengisele ukuthi kakazimiseli ukuthi ekhulume nge-corruption njalo eyilwise, ngoba sakwazi wathi ngena laphana embusweni wayenza i-anti-corruption commission abantu abaningi ababekhangelela ukuthi izaxabana kakhulu nabantu abavalelwa ekweze corruption but isikhathi esiningi i-anti-corruption is just into esetshenziswa ukulwa labantu abangani baphikisana lohulumente so I think kuyadanisa ukuthi umongameli kazanye ebambe indaba ye-drugs international le ngoba indaba esihluphe kakhulu ivikilele elidlulileyo abantu babonile ukuthi inkampani kade ifuna ukuthatha imali eziningi uhulumende ingayenzanga lutho so njengomongameli welizwe ozimisele ukulwa le corruption besicabangela ukuthi uzakhuluma ngayo indaba leyo eyibeke egcekeni ukuthi uhulumende wakhe kavumelani lakho lokho so kuyadanisa nje umuntu usale ile mbuzo eminingi ukuthi yena wayesazi okunganani ngodaba lolo
umnumzana Zenzele Ndebele ucubungula ezombusazwe njalo ulwela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu limuze lapho exoxa ecingweni luntu ngamile inkomo we Studio 7
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 7270 laku 9885 kHz ku short wave ebuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7 kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave laku 4930 6040 laku 15460 kHz ku short wave
Soko pope umfana oleminyaka elishumi lantathu esibhedlela sempilo obulawayo ngesihudo lamhlanje ngemva kokunatha amanzi abikwa ebengcolile elokishini leluveve njalo omunye oleminyaka elishumi lasithupha utshone uthangi ngesizathu esifanayo. Isiphathamandla salesi sibhedlela udokotela Xolani Ndlovu uthi sebelaphe abantu abangamashumi amabili lambili abagula ngenxa yesihudo abavele elokishini leluveve lelobhengula lapho uhlupho lolu obelubhahile phose okwenyanga edluleyo. Ikansile yakobulawayo ithi isahlolisisa lolu daba. Udokotela Ndlovu uchasisa okuningi ngalolu daba.
Kusukela mhla ka 6 June ngomgqibelo sibe lenani labantu abalishumi lambili asebelaliswe lapha esibhedlela seMpilo Central Hospital nilo mkhuhlane wohudo. Ebantwini labo bekukhona labangabantwana. Kuzofika namuhla sesilahlekelwe ngabafana ababili omunye oleminyaka elishumi lantathu omunye oleminyaka elishumi lasithupha.
Nxa selithole ulwazi olunje kuyini elikwenzayo?
Uma sithola ulwazi olunje siyazisa abezempilakahle zeBulawayo City Council i-City Health Department ukuze labo benze uphenyo endaweni yakhona leyo eluveve batholisise ukuthi kahle kahle kungani kusiba nokumemetheka komkhuhlane wohudo kuleyo ndawo ukwenzela ukuthi uma kuyinto abakwanisa ukuthi bengenele ukuthi ukumemetheka komkhuhlane lo umiswe beyenze khonokho. Umkhuhlane wohudo njengoba sisazi ikakhulu ungumkhuhlane ophathelane lezokuhlanzeka okufana lokuthi abantu kufanele begeze izandla bebilise amanzi ikakhulu ukhathesi abathola khona amanzi awesibhorane lanxa amanzi ayekhansile ethe aba lesikhathi engekho uma ebuya amanzi lawana akwazi ukuthi abuye engcolile kufanele ukuthi abiliswe amanzi lawana ukuze ahlanzeke.
Lo bekungudokotela Xolani Ndlovu isiphathamandla sesibhedlela sempilo ubexoxa ecingweni losandekile emhlanga we Studio 7 ekobulawayo. abagcini sihlalo bamakomiti edale lephalamende bebethe kwaqa lamhlanje kubulawayo ehoteleni yeHoliday Inn lapho abakade becubungula okuchiyeneyo njalo umlawuli waleli dale ube kuthaza ukubana kuncediswe inhlelo zokwenqabela kumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Joe Gabuza, umgcini sihlalo wekomiti ebona ngezamandla kagesi. Ochasisa ukubana kungani behlangene ehoteleni le kulokuthi baqhubele umhlangano enkundleni zebulenjini ukwenzela ukunqabela kumemetheka kwe-COVID-19.
Ikomiti ngayinye ngayinye siqalisa isesheni yepalamende siyafaka izi engathi ama-objectives ethu ukuthi sibe le-work plan ukuthi sisosokwenzani ngesesheni le ephalamende. So ama-objectives lana konke lama-activities konke sisosokwenza sesiyavala ihlandla lesesheni yokuqala sesiyivala elesibili. So sesihlangene ukuthi njengama-chairperson senza ama-reports sitshele uzulu ukuthi kumbe siphalamende ukuthi hhayi kulokhu esasihlose ukwenza sesifike lapha lalapha nalaphaya usilelayo yilokhu esifuza ukuthi sikukhangele ukuthi singakwenza njani nge-next session. Kanti iyakhangela ukuthi kuyabe lama-bills ephalamenti ama-bills ekomiti la angene njani lohluze njani ama-activities anjengokuthi ukuvakatshela izindawo zihlole ukuthi uhulumende usebenza njani kuma ministries konke lokhu yike sikureportayo.
Abanye bathi bekungadingeki ukuthi lize libuthane ehoteleni njengoba sibona ukuthi kule gcikwane leli le-coronavirus, kukanti bekuzalondoloza imali.
Siqalisa i-session yephalamende siyabuthana njengama-chairperson sikuzinga oluthiwa i-LCC, i-Liaison and Coordination Committee. Ikomiti ihlanganisa ama-chairperson asibantu abaningi, ama-chairperson zonke le staff sephalamende asidluli kubo-20. So lapho esihlezi khona esibuthanele khona sibalutshwana njalo sinakekele konke ukuthi ino singaspread umkhuhlane naloyo ukhona we-corona. Sihlezi kathana lakathana nxa zingena yonke la ma-mike ayasanitayizwa, ungakakhulumi uyasanitayizwa izandla, konke siyakunanzelela konke khonoko. So amboni ukuthi into engasihlupha kangako kumbe ungasiyalandele zonke izinqumo lezifiso ze-Ministry of Health le-World Health Organization yokuvikela umkhuhlane wonalo. So imali ye singathi besiya but besiyaseva imali kodwa lele yinhlangano esihlala sisenza ngoba okunye ama-reports awungeke wenza over the phone, kufanele lihlangane likhulumisane linike iripoti abantu beyi-criticize bebona ukuthi siyaplana siya njani. So i-planning nje ye-next session then sikhangele ukuthi esikwenzileyo ku-last session sikufeze njani.
Lo bekungumnumzana Joe Gabuza, umgcini sihlalo wekomiti ebona ngamandla kagesi, ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7 ekobulawayo. Live Talk lamhlanje sikhangela ukwephulwa kwelungelo loluntu kanye lokwenzakala kwezombusazwe. Kodwa likhumbule izihlobo, alisozele nelise kungena kuhlelo ngocingo njengoba sisebenzela emakhaya ngenxa yegciwane le-coronavirus. Abesifazana be-MDC Alliance abathathu, onkosazana Johanna Mamombe, Cecilia Chimbiri, Lonetsai Marova, bamiswe emthethwandaba namhlanje besetheswa icala lokuqamba amanga ukubana bathunjwa bahlukuluzwa ngabantu abanakanelwa ukubana ngama-CIO. Beyetheswe njalo icala lokumemethekisa amanga bengcolisa uhulumende. Abathathu laba bathi bathunjwa batshaywa kakubi njalo bahlukuluzwa ngokocansi. Abachuchisi balile ukubana abathathu laba bakhululwe ngenhlawulo yesibambiso sebheya. Kodwa igqweta labo umnumzana Alec Mchabehama usixolile lesi sinqumo isithi uhulumende uhlukuluza abathathu laba. Sisiya emoyeni udaba lolu belusaqhubeka emthethwandaba. Iqembu lomdlalo wenguqu ele Habane Pirates libuthanise uncedo lwemali yokuthengela asebegugile ukudla ngesikhathi abantu bevalelwe emakhaya bengavunyelwa ukuhamba-hamba phansi kwezikondiso ze-lockdown emizameni kahulumende yokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19. UJoseph Njanji usipha lolu daba.
Umfundisi uJetmos Moyo nguye ophiwe umlando wokuthenga lokuhambisa impahla lezi eziphiwe asebegugile abasendaweni yeHabane esigodini, njalo uthi lokhu bakwenze ngemva kokunanzelela ukuba isimo se-lockdown sitshiye abadala bekhangelane lendlala.
Siye sacabanga sabumbana siliqembunyana elaseMzingwane district sakunanzelela ukuthi isimo lesi sikuso namhlanje kasikho kahle hle, ukudla kakukho, kakutholakali, kunzima ebantwini bonke. Saqoqana sisebenzisana leqembu, iqembu lethu iHabane Football Club. Sasesithi kungcono siyenze okungama parcels lathi kubazali kakhulu abantu abadala abayi 75 eHabane khona phana
abaphatheke ukuqoqela imali yokuthenga ukudla lokho okuphiwa abadala baseHabane ngababalisa uThembani Mpofu, uFrankin Sibanda, uSinyiwe Ncube, uSingatsho Mpofu, uNtombi Futhi Thusi, uQueen Thami, uPrince Gumbo kanye loQaphelani Sibanda. Iqembu leHabane Pirates Football Club lidlala kusigaba seZifam Matabeleland South Division 2, njalo nyakenye liqede lisendaweni yesibili engalaneni yemiklomelo ngemva kweqembu leTalent Vision Academy, okuyilo elithole ilungelo lokuyadlala kusigaba seZifa Central Region Division 1. Kule mibiko kodwa ethi phambilini kokuqhamuka kwegciwane lecorona, iqembu leHabane Pirates bese linxuswe izinkokheli zeCentral Region Division 1 ukuba lithathe indawo etshiwe liqembu leDeinderi, lona eliziphumele lodwa kuligi leyo. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji. Uhlelo Woza Friday liviki silomculi oyengumdlali omkhulu womdlalo wenguqu kweZimbabwe uCharles Mahlaba Banda. UCharles owadlalela amaqembu enguqu ambalwa agoqela ele Chicken Inn FC, khathesi usengumculi womdumo weAfro Jazz le Afro Pop ekoBulawayo. Asizweni exoxalo Ezra Chisa Sibanda weStudio 7.
Bamazi ngokuthi uNtakasem Mahlaba Banda owayecula umdumo wesiqatamiya leqembu lakhe lodumo elesinduza boys. UCharles sekhabele ezenguqu egangeni walandela indlela kayise.
Mina ngafunda eNkanyezi Primary School, secondary level ngafunda eSikhulile High. Kuthola lapho engayenza khona ukuqeqesha kwami. Bengidlala ibhola, ngadlalela iRail Stars, Chicken Inn, leQuellerton. Ukucula kubuye sokuyinto ekade sengitshelwa ngabantu ukuthi ngile talent. So mina ngangihlala ngikonsentrate ebhoreni.
Umahlaba ubengahlala ecula ingoma zabaculi abathiyeneyo nxa elabanye bakhe besemdlalweni wenguqu okuyikho kwamqumbaqumbayo ukuthi achiye ibhola lenyawo aqhubeke ngomsebenzi owathiwa nguyise.
Bengithanda ukungithatha ngihamba laye kumashows siyambukela. So yikho owanginspire ukuthi lami ngifise ukuthi ngingene kwezomculo, like izingoma zaboJabu Khanyile, Vusi Mhlongo, Dorothy Masuku. Yikho owangenza ngagcina ngingena emculweni kakhulu. Ama projects ami ngisebenza leSunduza upcoming artist aku community fire SAUK okuthiwa yisosa xa, then ngisebenze njalo lo Janet Wood use England live.
manje upheka elinye idlathi lakhe elitsha njalo ukhangelele ukuliphawulela uZulu ngokuya kwesikhathi lonakela kuqala lahamba njani mfana kamahlaba
le album engayirelizayo okuthiwa ngundebe zami album le engayenza ngo-2018 ile ngoma ezingu-10 phakathi kwengoma khona kwe-album yonaleyo kule ngoma okuthiwa ngikhethe wena ngikhethe wena ye engayenzela ividiyo ye yayenza udumo sibili ebantwini abaningi kho lapho abantu abaningi abahle baqala khona ukunjani ukungisekela sebebona ngisenza lo mculo asonto nje ephonga ubuya lubizo embithathela emdenini
akhande kokuza kasithembisa nawe ngicela ungithembe njalo masimumathandana thandanisobeleni
abalaleli bangaxhumana njani lawe ubatshele lokuthi bangawuthola njani umculo wakho
mina ngitholakala kuma social media Facebook Instagram ngibuye ngitholakale la ku YouTube amanye ama social media platforms ngisawasebenza manje ukuthi imusic yami ingene khona lapho kodwa phela lapho abangangithola khona inamba zami ngu 0775 941 200.
Abadala bathi uDiwo lufuza imbiza usemahlaba banda ngesiphiwa elaso sokucula wazizala kuleli jaka elicula kamnandi uCharles Mahlaba Banda. Uyabesilaye kuhlelo waza woza Friday mpela vike mnandi kini lonke igama lamu ngeza Jesus Banda lisale.
Mama, uthando lakho lubalulekile. Mama, ungikhulisile emzimbeni balo mhlaba. Mama, thank you, mama. Umthwalo wawuthwala ngisesemncane. Ngiyakukhumbula umshayiso wentandane. Kungibuthe ekuseni ngovivi. Mama, just
ngehlukani izihlobo wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezigokela lamhlanje. Sele kumakhulu edlula amathathu 332 inani lasebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe. Kubika abogatsha lwezempilakahle emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula eziyisikhombisa 7.6 million. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguPraxidus Jeremiah ngisithi libe lempelasonto elithukela. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.